chokwadi ndechekuti Harare riri kutungamirwa nevanhu vasinganzwisisi kuyanana nevagari. Dambudziko rekuvhara mvura maweekends tawe naro kwemakore matatu adarika pasina improvement. Kunyangwe hazvo sitopa Harare yakawana loan ye 144 billion kubva kumbuku China. Wakapiwa 72 million yakatopera. Hapana improvement ye water supply. Zvatadzidza pane izvi ndezvekuti guta reHarare riri kunyanya kuda kuti washandi wavo maengineers washande paweekend nekuda kwekuti vari kutsvaga nzira dzekumora matingati maovertime.
Vashumba, muri kuti here kanzuro haina kana kuzivisawo vagari veguta kuti vachange vachivhara mvura uye kuisawo humwe urongwa hwekuti vanhu vangafanira kubatsirika nenzira dzipi kuti vawane mvura kusvika vavhurira mapombi avo zvakare nesvondo sezvavataura?
Zvandiri kutaura ndezvekuti nzira yekufambisa mashoko yavari kushandisa nayo haizi nzira inoratidza kuti ichada kuti isvike kune munhu wose. Vanhu vanozongoita zvekuti kana munhu atoshayiwa mvura ndopaanozoti, ndakasangana nemeseji, ndakaona kana kuti paFacebook peHarare. Asi kune vanhu vazhinji vasingaendi paFacebook. Guta reHarare handizivi kuti paZBC vanotyawo here kumboisa maadverts anoita izvozvo kana kumamwe maradio station kana kufambisa mapepa munharaunda sezvavanongoita kana vachifambisa matsamba emadebt collectors.